Ndinonaso kuti zvino zvakanaka nokuti ukama hweAmerica neAfrica kwakabvira kare. Zvozoenderana nemari zhinji inopiwa nyika dzeAfrica neAmerica. Namabhizinesi akawandisa chaizvo eAmerica ari kuAfrica. Tikatarisa nyika yeSouth Africa chaiyo ine mabhizinesi eAmerica anodarika kuma500. Saka kuenda kwaSecretary Blinken ikoko kunosimbisa ukama pamwe chete nokurangaridzana kuti ukama hwedu chii chatinowana kubva kuAmerica, chii chatinowana kubva kuAfrica, nokuti pano kudyidzana kukuru kuripo pakati penyika yeAmerica nenyika dzeAfrica, zvinobvira kunyaya dzeupfumi, zvinobvira kunyaya dzepolitics, zvinobvira kunyaya dzamamiriro okunze, zvekare kunyaya dzetechnology, zvekare kunyaya dzezvematerrorism.
Tombotaurisa mazwi akataurwa navaBlinken, vari kuti ivo America inoda kuti ishandidzane nenyika dzemuAfrica. Munoona seizvi?
Zvinhu zvakanaka kuti America inge ichidaro kuti ishandidzane nenyika dzemuAfrica, nokuti tinoona zvinoitwa neAmerica kuti inopa nyika dzokuAfrica mari dzakasiyana-siyana. Pasina kudyidzana ikoko kwenyika dzomuAfrica neAmerica, ufumi hwese hweAmerica neAfrica hahufambi zvakanaka. Pane zvakawanda zviri kuitika kuAfrica zvinenge zvichida ruoko rweAmerica ikoko, zvakawanda zvinoitira nezvirwere sechirwere cheCovid chakauya ichikwaidiwa mavhaksini. America ikabva yaisa mavhaksini ikoko, ndiko kudyidzana ikoko. Tinoona zvekare kuti kuno urombo kuAfrica kwakawanda, foreign aid inoiswa nenyika dzeAmerica yakawanda chaizvo. Tinoona zvekare kuti urombo ihwohwo kunoenderana nokushayikwa kwamabasa. Makambani eAmerica anoinda kunoisa mabhizinesi avo muAfrica anenge achitogadzira mabasa ari kushayikwa muAfrica imomo.
Asi takazoonawo gurukota reimomo muSouth Africa rinoona nezvekudyidzana nekunze kweSouth Africa vachitaura ivo kuti vanga vari kushorawo mamwe mabatirwo anoitwa nyika dzemuAfrica neAmerica. Munoona seizvi?
Hapana chakashata kushorana seshamwari, asi chinozoshata nechokuti isu kuAfrica tinogoshora. Tashora kudero hapana chatinozozviitira toga. Chii chatinozoita kuzvibatsira isu pachedu pasina kuti tozoenda zvitondopema kuAmerica iyai? Saka zvinoitika nezvokuti munhu unenge achikupa mari ingava yechikwereti unenge uchitosungwa mbira dzakondo. Panotaura minista wacho pakanaka, mashoko akanaka chaizvo, asi ukatarisa kuti kana mvura yaanenge achitomwa ipapo iri mumabhodhoro inenge yakagadzirwa nekambani yekuAmerica yeCoca-Cola kana kuti yePepsi munyika medu matinouya totengeserwa mvura yedu nekambani yekuAmerica. Saka hapana chakashata kushora.
Tinoonawo padandemutande reTwitter vaNick Mangwana vehurumende yeZimbabwe vakati ivo vakange vari kubvumirana nezvakataurwa negurukota rekuSouth Africa vana Lady Padoe. Munoona seizvi?
Zvinhu zvakanaka kana neni tinobvumirana negurukota rekuSouth Africa. Panisingazobvumirani navo ndopo kuti ivo chii chavanozozviitira ivo pachavo vokuSouth Africa kana vomuZimbabwe, zvinozoinda vashora zvataurwa izvozvo.